izvi zvakakosha takaona takanyatsotarisisa zviri kuitika nemarekodzi aiitwa gore rino uyezve makore maviri nematatu apfuura. Marekodzi ari kuitwa aya ari kupangidza kuti mapato ndo ari kungofunga kuti nanga taita zvinodiwa nepato, saka taakumuwisibhura kubva kupalamende kana kubva kumakanzuro pasina kana kumbonobvunzawo avo vanenge vakavhotera vanhava. Saka tarisa patinge tichienda musarudzo, tinenge tiisarudzo takamiririra mapato edu, asika kana tasarudzwa tamamembers oparliament yeconstituency yese kana kuti avacouncilor wewadhi yese, kureva kuti tinenge tichimirira zvido zvevanhu vari muwadhi kana kuti zvido zvevanhu vari muconstituency. Zvino takatarisa marecords edu, mumwe anenge akangogara muofisi ongopuwa kuti uyu handichada kumuona mubato rangu kana kuti handichada kumuona ari muparliament, ongonyora chitsamba kuna speaker of parliament, kuna president wesenate kana kuna minister welocal government achiti taakurekoda munhu iyeye. Zvinova zvinodzora kumashure demokrasi dzedu.
Totarisawo imwe nyaya yamuri kusimudza ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kunyoreswa. Sei muri kudaro?
Tinodarozve takatarisa kunyanyanya zviri kuitwa zviri kuitika mu-CCC, nokuti gore rino ndo mune bongozobva imomo mune ari kuzviti interim secretary general. Kwozoitawo CCC yacho iri kutiwo yakamirirwawo napurezident wacho vaNelson Chamisa. Tinoona kuti matambudziko avari kusangana nawo mupolitical party yavo ndeyekuti hapana ari kunyatsoziva kuti zvakamira sei mubato iroro, mastructures avo akamira sei. Takatarisa nyika dzinoita political party registration dzinenge dzine maregulations anotaura kuti bato rinofanira kunge rakamira sei, mastructures acho kunyanya vasinga prescribe kuti munofanira kunge muna president, vice president kana chimwe chimwe, asi kuti mabasic structures anofanira kunge akamira sei, uyezve kuti bato rinogona kusazova bato zvaita sei. Nekupamenda so makaenda kuna kunyika dzakaita samakenya kunotoona register of political parties akasiyana atingati organization inoorganiza maelection kukenya zvakafanana nevhek.
Takaonawo vanhu vashoma shoma zvikuru vachienda kunovhota, chingava chikonzero chei?
Vazhinji vari kushaya nawo kuti iwo maelections acho aya anobatsirei kana vatavhotera vachingobviswa nepeni zvakadaro, munhu ongonyora tsamba achivabvisa kubva muzvigaro zvavo.